Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 14/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi vanorwira kodzero dzevanhu nevamwe vatangidza musangano kuCanada wokubvumirana macherero ezvicherwa. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende, amai vimbai tsvangirai Java vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Tichanzwa zvekutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weGlobal Initiative for Responsible Mining uri kuitwa muguta reVancouver kuCanada. Musangano uyu waunganidza varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi, masangano anorwira kodzero dzevanhu, vatengi vezvicherwa nevamwe vane chekuita nezvezvicherwa kuti vakurukure nekubvumirana mirayiro yekucherwa kwezvicherwa pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadiwa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti musangano uyu une basa zvikuru kunyika yakaita seZimbabwe iyo ine migodhi yakawanda, sezvo kuchitaurwa pamusoro pemabatirwo evanhu vanoshanda mukuchera zviwanikwa. Machengetero enzizi dziri padyo nepanocherwa uye kuchengetedzwa kwevana vanomanikidzwa nenhamo kuchera kuti vararamise mhuri dzavo. Vamavhinga vati mamwe makambani ari pamusangano uyu anosanganisa Anglo American, De Beers, Microsoft, Tiffany's nemamwe ari pamusangano uyu. Tabata vamavhinga kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tine musangano mukuru wepasi rose kuVancouver, Canada, unoona nezvezvicherwa kuti makambani anoita zvekuchera pasi vachiwana zviwanikwa vawane nzira yavanozviita inochengetedza kodzero dzevanhu vemunharaunda, kusanganisira kusashandisa vana vanenge vari pasi pemakore gumi nemasere, kusanganisira kuremekedzawo nharaunda nekuita kuti kodzero dzinge dzichibudirira nebasa ravanenge vachiita muzvicherwa umu pasi rose.
Musangano uyu uri kukokerwa nani?
Musangano uyu une mapandiko akasiyana. Unounza makambani makuru ezvicherwa anosanganisira vana Anglo American, masangano akazvimirira makuru ekodzero dzevanhu anosanganisira vana Human Rights Watch nana Earthworks vari kuno kuCanada. Unounza zvakare makambani anotenga zvicherwa, vaya vanozogadzira zvishongo zvendarama nezvimwe zvakadaro, vanosanganisira vana Tiffany's, vamwe vanoshandisawo zvicherwa vanosanganisira vana Microsoft, varimo mumusangano uyu vachiedza kuti vabatane pamwe chete kuti paitwe chinhu chimwe chete chinotara kuti izvi ndo zvinotarisirwa kuti makambani ange achitevedzera pavanopinda munharaunda vachiita zvezvicherwa zvichiremekedza kodzero, zvichiita kuti nharaunda isasare yaparadzwa nenzira isina kunaka. Tinoona kuti kunyika dzakawanda kunyanya nyika dzichiri kubudirira sana Zimbabwe kuAfrica, makambani anogona kusiya aondonga pasina chinoitwa kuti chivagadzirise nharaunda varemekedze kodzero. Ndo zvatiri kuda kugadzirisa pamusangano yezvikwa iko zvino svondo rino kuno kuVancouver.
Kana takatarisa zvamuri kukurukura ikoko, chii chichabuda ipapapa chingabatsira Zimbabwe?
Nhaurirano dzatiri kuita nehurukuro dziri kuno, zvatinotarisa kuti zvibude zvibvumirano zvekuti ngatitore ise Zimbabwe Cement kuti makambani ese anenge achishanda muZimbabwe wana Anglo American nevamwe vanofanira kuzvipira kuti vachatevedza zviga zvichabatwa kuno kuti ndiwo mashandiro avachange vachiita munharaunda zvinosanganisira kuti panyaya yekushanda nevana havazoregedze vana vachishandiswa mumigodhi yavo havazoregedze zvakare nharaunda ichiparadzwa uyezve vacharemekedza kodzero dzevanhu vari munharaunda uyezve vachaita kuti kusava nenzira dzekusvipisa dzingavanzizi tinoziva kuti tikatarisana nyaya yekuchero kwamangoda kwamarange kwamutare uko nzizi vana odzi nanasave vanosara vasvipiswa vaitiswa kwazvo tinoda kuti makambani azvipire kuzogadzisa nekuchenura kuitira kuti nharaunda isasare yanzviringika nenzira yekuti kune makambani ari kushanda imomumakuru misangano wati kuita uyu unobata kunyanya makambani makuru ari muzvicherwa.
Kana takatarisavo mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, munoona sokuti hurumende yeZimbabwe ingabvumirana nezvamuri kuronga izvi?
Hongu hurumende yeZimbabwe inofanira kuti ibvumirane nezvatiri kuronga nekuti ndiyo nzira yekuremekedza kugara zvakanaka kwevanhu, utano hwakanaka hwevanhu, nharaunda yakanaka. Kana hurumende yeZimbabwe ichiti yakavhurika kuitira vemabhizimusi, haifaniri kungovhurika njee, inofanira kuvhurika nenzira yekuti hazvikanganisi nharaunda, hazvikanganisi magariro, uyezve vanhu vanofanira kuwana pundutso kana vachiona makambani makuru ari muzvicherwa, kwete kuti vanongochera votuta voenda pasina chinobatsira chinosara munharaunda, kana kuti vekwamarange vari kumangoda vosara vachitambudzika. Asi munzvimbo mavo mune makambani makurukuru kwazvo anenge achiita mari yakawanda kubva muzvicherwa zviwanikwa zviri munharaunda yevanhu.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga vari parunhare kuVancouver kuCanada neStudio 7.
Vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai Vimbai Tsvangirai Java, avo vakashaya nemuvhuro vakaradzikwa nezuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Mutori wenhau wedu Thomas Chiripasi akanga ariko akatiunzira nyaya iyi nezuro.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana panhandare City Sports Center muHarare zvichionekana nemufi, mutumbi wake usati waendeswa kunoradzikwa kumarinda eGlen Forest kunze kweguta reHarare. Vachitaura kuCity Sports Center, mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vati kuparara pamwe nekutetepa kwemigwagwa ndiko kwakakonzera tsaona yakazoita kuti amai Java varasikirwe neupenyu.
Mai Java akafa vakonyaya reminder adventure of the seriousness of the challenge we are facing this time. It's no longer a document. Our hopes are too narrow for humanity. Our hopes are too unwavering. Our hopes are not fit for this state of things. You will never hear Europe move like a headphone. Headphone is a primitive form of assistance because the hopes are too narrow. Cars must face the same direction. When you know what you want to hear, you will be back. We must move. Take a magabole. Must forget for it. That way.
Ataura akamirira mhuri yekwamhundwa kunovekwa kaberekwa amai vaamai Java, Mushakabvu, amai Susan Tsvangirai vaIsaac Mhundwa vati varwadziswa semhuri nekushayika kwaamai Java kuburikidza netsaona yemumugwagwa inove yakauraya sekuru vaamai Java vatafadzwa Mhundwa. VaMhundwa vati chiri kunyanyovarwadza ndechekuti vatafadzwa Mhundwa, amai Tsvangirai pamwe naamai Java vose vakaenda kwamupfiganebwe zvichikonzerwa netsaona dzemumigwagwa. VaMhundwa vakurudzira mapato eMDC nezanu PF kuti agare pasi atsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigi Matiza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vaMatiza vakabuda panhepfenyuro yeZBC svondo rapera vachiti hurumende ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mikuru mizhinji yemunyika. Vachamisa vati matambudziko akatarisana nenyika anopera chete kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabvuma kugara patafura navo kuti vazeye nhaurwa dzese dziri kunetsa munyika.
Togadzirisa nyika zvakakaita mangange ekusabvisisa ini ndakahwina nekuti makahwina kongo yakapedza hova vakwatisei vekongo pane vanhu ngatitaura nokuti isu koti kuvechitoda vatikanezwa vanhu vakambotisi so vatipedze hongo.
Zvichakadai mutauriri weparamende vaJacob Mudenda avo vanga varipo parufu urwu vatiwo paramende iri kushushikana zvikuru nekushayika kwamai Java vachiti munhu aiita basa reparamende nemazvo. Vachamisa vatorawo mukana uyu kuti vaudze mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kuti vanofanirawo kugara pasi voona kuti kusawirirana kuri pakati pavo kungagadziriswa sei.
Dr. Kupe, once more I salute you. You are my deputy president when I was a minister. You are my vice president when I was your spokesperson organizer. That I have is not voted. You know you are not going to be in the world, you know you are not going to be in the world. You know we are going to
ataura akamirira mhuri yekwatsvangirai uye vari munin'ina wevaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaManase Tsvangirai vati kunyange hazvo vabatwa panyama nhete semhuri kufa murau wamwari. Amai Java vange vabva kusarudzwa semunyori mukuru muboka remadzimai muMDC paCongress yakaitwa kuGweru mwedzi wapera. Vakaita tsaona vachangobuda mumukwekwe vachibva kuBulawayo kumusangano wekugadzirira Congress iyi mutsaona yakauraya sekuru vavo vatafadzwa mhundwa nakanzura wekuGlenview vaPaul Rukanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mupepa nawo reDaily News mune nyaya yokukwidzwa zvekare kwemafuta edzimotikari kuchinzi izvi zvashatirisa vemabhizimisi pamwe chete neveruzhinji rwevanhu. MuDaily News mekare mune nyaya inoshora mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi pamusoro pekuhaya ndege kuenda kuNigeria kunhemberero yeDemocracy Day. MuFinancial Gazette manyanzvi mune zvemari dzinokurudzira hurumende kuti ishandise mari yekuSouth Africa yemarand. MuZimbabwe Independent hurumende inonzi yati pavanhu vakafa kana kukuvara mumhirishonga yakaitika muswa 1 Nyamavhuvhu gore rapera ichangobhadhara vanhu 35. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi vashamarari seStudio 7 aiwa tinokutenda zvikuru nechirongwa chamunotipakurira. Tisvateereri venyu tinokutendai chekumunotipa nhau dzechokwadi nhau dziri kuitika munyika. Shuwa takabatika nerufu rwavimba yedu yetakarwadziwa isumachinja nyika yose takabatika. Kimtoni rutaura Cape Town yedu inoda kutaura nenhau yevasungwa vari kujereyo kunana chikuru bhuku. Inangu handisupport point yekuti vanzi vasungwa vapiwe macondoms. Iyo mutemo weZimbabwe ngausangotendera kuti vasungwa pachavo vabata nevarumajeri. Ngavabatwe varohwe kana ningangonzwika kana kuita izvozvo ngausambotoitika zvakadaro muZimbabwe hatizvidi. Ngatisada kutedzera unhu yuko Botswana hukutendirwa ne constitution yako aiwa papunda ramba
mamga se vashamari studio 7 indirumunetse kana mukoma avo muyudzi weZANPF uyu anga ari kutaura nyaya dzekuti ari kuda kunobvisa matanda muroad kana vemdc vachinge vatanga kuratidzira inei tiri kuti inguva yekuti tibatane vana vezimbabwe tione kuti toita sei nemamiriro akaita zvinhu munyika vakuru vari kungodya mari vega vari kungofamba havasi kuzorora kufamba vachitambisa mari yenyika nyika ichitambura ndopaunonzwa umwe munhu achitiri unobvisa matanda nematombo muroad chokwadi ide mwari watibatsira tava nepfungwa dzimwe munyika pfungwa dzekude kubudirira kwete pfungwa dzekungogara takatsikirirwa mazuva ese aiwa ade vanhu vezanu vachinja pfungwawo ende ndo vashoma ndo vari kudya mari vazhinji vari kutambura de mwari watibatsira vatipura njiyero chokwadi tigone kubatana vana vezimbabwe tichemere chinhu chimwe vakafa vakatirwira vachona handizvi chavakatirwira chii vakarwira here kuti munangagwa nevatedzeri vake vadye mari yezimbabwe tiri vana venyii vezimbabwe asi takade kuchema tinonzi hazviitwi hazvitaurwi ade mwari vatibatsira chokwadi tigonewo kurarama sedzimwe nyika tisangorarama tichingotendera mune dzimwe nyika tichitambudzwa mune dzimwe nyika ndatenda hangu
makadini vashamarari vestudio 7 nemhuri yose yezimbabwe ndinokutendai nokutsunga kwamakaita munyika yedu yezimbabwe nechimiro chiriko vavengai musendi ndinoti sori pane zvamunofunga muupenyu hwenyu ndinoona sekuti mweya wasatani unenge wakupfekai matambudzikiro ari kuita vanhu vari kunonga svosve nemuromo vanhu vari kuchero hove dziri mumvura dziri kutambudzika nevanhu vari mumajere vakasungwa vari kuomerwa neupenyu vanhu vasingadyi zvavanoshandira vanhu vari kungorarama vari kushayiwa mapiritsi ekuti varapwe izvezvi ndo zvaakukonzeresa kuti nyika yedu vanhu vangofa zvisinganzwisisi nekuda kwekuti vanhu vari muzimbabwe vari kutungamirirwa nevanhu vanenge vakaguta vachitungamirira vanhu vane nzara ndinotenda inzwai tsitsi varume nezimbabwe vamunangarwa regai kupaipa vanhu avo mari muchiti muda kutsigirwa inzwai tsitsi nevanhu ndatenda hangu
mamuka sei vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa charumbira ndiri patava zimbabwe mulimpopo ndinoda kukomenda panyaya yezvazvichitaurwa nevebazi rezveutano vava vachiti vanoda kuisa makondomu mumajere vanopenga voti kutadza kutonga voti kutadza kana kufungawo zvine musoro vokurudzira ungochani SNPF yakaoma yoti chidofu yoti kutadza kana kupulanawo zvine musoro ai ndatopererwa kuti pe
makadiniko ndinoti makadini zvenyu vana vese vezimbabwe ndinotenda uno kuwanavo mukana uno kuti ndigone kutaura ndinotifarira namashoko anga aitaurwa navamaguwa mashoko akanaka shuwa pamusoro peikonomi ikonomi yekwedu inoda kugadziriswa utsotsi nounhubu hurimo munyika medu hwakawandisa zvisingaiti kunyange tikati toda kuzvigadzirisa zvinogadzirika sei ivo purezidhendi wedu vari mukorokoza kana ukaenda kumusha kwake kukwekoku unowana kuti pamba pake panenge pane bhomiwo pamba papurezidhendi asi vari kutaura kuti ora hatihudi iko zvino kana ukatarisa magaraji ose akanzi vana zuva ayaya vanani zvakawanda zvimukocho mukocho zvatinonyatsokuziva mutauni umu kuti shopu ndeyake ichi ndechake zvakawandisa zvinenge zviripo ipo paya paya saka handizivi kuti zvinhu zvakadaro zvinogona kugadzirisiwa sei kana tisati tagona kutanga kubvisa iye wakatanga kuita mukocho mukocho iye ndiye anofanirwa kutanga kurega corruption ndokuti vanhu vese varege kuita corruption ukaona munhu wega wega anogona kuti ndiri kuda kuvhotera ZANUPF ari kuviga uori hwaanenge achiziva because ZANUPF iri kuchengetedza uori hwavanhu havasi kuda kuti vanhu vabve pauori vanoda kuti varambe vari pauori dzasi vanchiona nyika yedu isingagoni kuenderera mberi ndatenda zvangu
Makadini henyu wa shamara live studio 7 ni mimi mose wa tereri e, nasi ndula utoro ninye ya wachurumanzu tanzo wa wachurumanzu wachitoro ninye the politics hapa hapa sisi wanuti analyze amino kuti ma analyze wa honda picha wicha unuti takala kutara walukupuka ninye kuti e, wachamisa wakaita dialogue na ui na wamulangagwa apana chinumbuda ee ini ndo pokana nao kukuti sisu good example da watare zakaitwa na Mugabe na Morgan Tsvangirai pai pai Mugabe wai zita sinaila kune tukuti mapato tese itaipigisa haka nao na Tsvangirai nukuti aizoti makizi aru MDC just the same ne hapa hapa makizi enyika atidumu nyetra na wanuto zete anu mfana wee mneru neru ndi anu makie kusunungura Zimbabwe hey.
Abo vange vari vachereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asinei nechekuita ne Studio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai kuti mameseji enyu aite mapfupi nokuti mamwe anouya akanyatsorebesa. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reNew York muAmerica razivisa kuti harisatambira kushandiswa kwechitendero mukurega kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti, richiti zvakare vana vasina kubayiwa nhomba havazobvumidzwa kupinda muzvikoro. Dunhu reNew York ndiro rimwe rematunhu mazhinji ari kunetseka nekutapuriranwa kwechirwere chegwirikwiti. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vazivisa kuti mutauriri wemuzinda weWhite House amai Sarah Sanders vachasiya basa mumasvondo mashomanana ari kuuya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakati vanotambira ruzivo pamusoro pevanhu vavanokwikwidzana navo kana paine hurumende kana kambani iri kunze kweAmerica inenge yati ine ruzivo rwezvinhu zvakaipa zvakaitwa neumwe wevanhu vavari kukwikwidzana navo. Vanhu vazhinji kusanganisa vebato ravaTrump reRepublican Party vakashora vaTrump zvikuru. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti vanhu muAmerica vave kutanga kuratidza kuneta nezvimwe zvisina kufanira zvinotaurwa navaTrump, vachitizve imwe nyaya yave kuratidza kusafarirwa nevanhu ndeyekuramba kwavaTrump vachiti vatori venhau vese vanonyepa. Tabata Dr. Dendere kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
VaTrump nyaya iri interesting nekuti pane ma moving parts akawanda and ivo vaTrump vari kutaura kuti vari kureva kuti vengo munhu anosangana nemaleaders ekunyika dzakasiyana siyana vachidiscussa maissues nguva maissues achona vachienderana nemaelections ndo zvavataura mutwit yavo yanasi makuseni achii Democrats vari kushandisa zvavakataura as a way yekuti vaiziva involvement yeRussia muma2016 elections nokuti tikuziva kuti maDemocrats wo vagara vane nyaya iyi yavari kuda kupetsuwa yekuti vaTrump vaiziva kuti maRussians ari involved and kuti involvement yemaRussians yakabatsira kuina kwavo. That's why I think ini ndateerera video ndikanzwa zvavakataura but ukazoona the backtracking yavari kuita, I think it's really about someone who's finally coming to terms with what they can say and what they can't say in the political space. Nekuti vaTrump for a long time I think munhu yanga achikwanisa kungotaura zvaanoda and dismiss it as fake news, but the presence of Mavidio and nezvimwe zvinhu zvakadaro, I think he's starting to find himself in a corner. I think ndozvingachinja kuti vanhu vanofanira kunyanyisa kutarisisa kuchinja kwematauriro kusanduka kwematauriro avaita. kana tika tarisisa kukutangisa kwe president yao munu ya ikuwa nisa kungote wa rajanuda wova wati vanu wakabufunza kutiko sema tishakati wongoti inini jandata urande iji jivarku ita zime minduro vanu varkuda kundinye pera asimone rangu ndiye kuti pamwe nekuti takushika pedyo nema elections anotevera vetimu yavo vakuona zvakakosha kuti vaite monitor chinhu chikubuda mukanwa mapresident.
Munoona sekuti vanhu vanobvuma here zvekutaurwa navatrump kana kuti sezvo pagara paine nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vakapiwawo information neimwe nyika yokunze, munoona sekuti vanhu vanobvuma here zvavari kutaura?
Ndine sekunge vanhu vari kuzvibvuma nekuti sezvandambotaura kuti nhasi vamuka vachitivo vanhu venews vemapepanhau vari kutaura zvatina kutaura vemapepanhau vakabva vabuditsa yatingati transcript sort of word by word yezvakataurwa nezuro zvacho, and zvakataurwa nezuro zvacho naizvozvo zviri kutsigira zvanga zvabuda mumapepanhau. Saka kune vanostada nyaya idzi vanhu vari kuti zvishoma nezvishoma vanhu vava kutanga kusatambira zvese zvinotaurwa napresident, sokuti vanhu vava kufeela frustrated nekuti president vanoti dzimwe nguva vataura chakati mangwana wose handina kuchitaura kudzokera futi kumashure vachingodaro. Saka zviri kuoneka sekuti public ya kunetikana nazvo, and I think chakanyanyisa kukosha ndechekuti maamericans nenhau yerussia iyi zvaakukonzeresa maconcerns akawandisa muvanhu nekuti nyaya dzefake news dzagara dziri kunetsa generally, then president wotiwo paka pakaudzwa chimwe chinhu havaende nacho kuFBI, and FBI iriyo inofanira kuevaluata mathreats ari kuuya munyika. Ndona sekunge maamericans machinda hanzi kuzvitambira, but at the same time tinozivawo kuti president munhu ane support base yake yakanyanya, and kusupport base yavo nyaya iyi inenge isiri kuchinja maonero evanhu avanoita president. In fact ndikutiona kunge kubase kwavo nyaya dzakadai dzinoitoita kuti vanhu vasimbisise mukuvasupport vachiti vari kunyeperwa nevemapepanhau.
Avo vanga vari Dr. Chipotendere vari parunare kuMassachusetts muno muAmerica neStudio 7. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Musangano wekubvumirana matiketero echicherwa waunganidza varidzi vemakambani emigodhi, masangano anomirira vashandi, masangano anorwira kodzero dzevanhu nevamwe uri kuitwa kuVancouver kuCanada. Vange vari mumiriri weGlenview muparamende amai imbai tsvangira yejava vakaradzi pane zuro kumarinda eGlen Forest muHarare. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.